mumwe wevari pamudyandi gere vatiri vachegumbo nekwamunyika kwagutu vaishandira hurumende vanoti nekuda kwekudhura kwemari dzemabhazi vave kuenda kunotora mari kwapera mwedzi yakawanda.
Yekusheni iyaya ndo yetinotomboti imari, asi inoperera zvomubhazi. Kwotinobva isu kure, vakomana vacho kuda vanongoonawo nezera redu vongotitorera mari, saka hapana kana chinombotobuda. Iyi yamaRTGS ukakotenga shuga yatopera, zvinonoshava kuti worarama sei. Vana vanongotamburavo, hurumende inoti hatina mari, asi dai yangoti wedzeravo.
Vari pamudyandi gere vanoti mari yavari kutambira kubva kuhurumende yave shoma shoma sezvo zvinhu zvakakwira uye mari yemunyika iri kushaya simba. Vanoti kunyange hurumende iri kuvapa mari yekunze yekuvabatsira inosvika makumi masere emadhora ekuAmerica, mari iyi haisi kukwana nekuti mitengo yakakwira mitarara. Vanowana mudyandi gere kubva kubazi rehurumende reNational Social Security Association kana kuti NASA vanoti vari kuwana mari isingapfuuri zviuru gumi zvemari yemunyika, iyo inokwana zvingwa gumi chete. Vaimbova mushandi wehurumende vakaita sevadzidzisi, mauto nemapurisa vanotambira mari isingasviki zviuru makumi maviri emari yemunyika mwedzi wega wega. Izvi zvatsinirwa naambuya mirirai mutema dondo, avo vati vari pamudyandi gere vari kunonga soso nemuromo nekuti mari dzavo hadzichakwani kutenga zvikafu zvakaita seupfu, chingwa, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nesipo. Vamwewo vakaita saamai Janet Mabvumba vanoti mari yemudyandi gere yavanopuwa nebazi renasa haina chainokwana.
Iyo inonzi mokare, because mari yacho kuti kuti imari ndokozi vari kuti itis the equivalent of 60 US, but imagine kuti I'm getting less than 10,000 for the 60 US, and so vauti rate yacho vanenge vachiita sei. In the end yatinonzi its 60 US takuwana something like 20 US, haina chainokwana. Saka zvokuti hazvisi kutombotiitira zvachose sevanhu vemuzandigeri. Taifunga kuti muzandigeri, but muzandimire.
Vamwe vari pamudyandi gere vanoti mari dzavanopiwa hadzienderani nemakore avakashanda, kunyanya vaiva muhurumende. Sasigaro wesangano revari pamudyandi gere reMasvingo Pensioners Association vaOliver Dube vakurudzira hurumende kuti vawedzere mari dzavari kutambira pamudyandi gere, kunyanya kuvabhadhara nemari yekunze.
Mari yedu iri pasi pe10,000 mazuva ano, RTGS inotova 8,000. Saka yeyo kuti munhu ararame nayo kwatarisa zviko mazuva ano chingwa chinzi 1,000 zvoreva kuti 8 loaves pamwe autopo mwedzi auzoperi uchiri kutenga 8 loaves inenge yatochinja. Zvimwe zvingava nani zvatakatichikumbira kunasa ndezvokuti kuda vakatipa ari maUS dollar, nyangwe achichinja hayo mapurize achichinja, but mari inoramba ine simba nokuti iyo yavanoti.
Vadhuve vatizve NASA haisi kubhadhara mari dzavo nemutengo wemari yepamusika wemabhank unofanira kunge uripo, nekudaro mari dzavo dziri kuuya dzakadzikira. Asi mutevedzeri wevanoona nezvekufambisa kwemashoko muNASA vatendai mutseye kwavati bazi ravo riri kugadzirisa nyaya yekuti vari pamudyandi gere vaone mari yakanaka, kunyanya nyaya yemutengo wemari yekunze pamusika wemumabhanga.
Zvatakaita seNASA takabvumirana, bhodhi redu rakabvuma kuti mapension rate edu awe akaretwa against the interbank rate. Minimum pension yeNASA is $70 US. So zvinoitika pese patinenge taakubhadhara musi unenge wakuproseswa mapension, vanoyuza interbank rate yesvondo racho iroro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo po mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi svondo rapfuura muzvinafundo mavhima vakaudza musangano wevashandi nevashandirwi pasi rose kumuzinda weInternational Labour Organization ILO muguta reGeneva kuSwitzerland uko kwavari pari zvino kuti hurumende yeZimbabwe iri kugadzisa kuti vashandi nevari pamudyandi gere vave neupenyu hwakanaka kubudikidza nekuvapa mari dzinokwanisa kuvararamisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.